manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chikumi 26 2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya pamusoro pebiometric voter registration kits. Mufundisi Ivan Mawarire vanosungwa nemapurisa zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevamwe vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe. Masangano akazvimirira muZimbabwe anobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti iri kuda kutenga mimwe michina ichashandiswa musarudzo dzegore rinouya. Michina iri kuda kutengwa ichange ichishandiswa kudhinda minwe yevanhu kuitira kuti vanhu vasavhota kanodarika kamwe chete kanobvumirwa nemutemo. Izvi zvaburitswa pachena nasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau, avati ZEC yaparura chimwe chirongwa chekutenga michina yesarudzo inonanganidza runyorwa rweminwe kana kuti fingerprints biometric software. Asi amai Makarau varamba mashoko yekuti vanenge vachishanda nekambani yeNikuv International Project yekuIsrael. Kambani iyi inonzi nevanopikisa yakashandiswa neZANU PF mukubira sarudzo dza2013. Vanhu vakawanda vari kuchema-chemawo zvikuru kuti nyaya yegadziriro yesarudzo iri kunonoka zvikuru kubva hurumende zvayakamisa United Nations Development Program kana kuti UNDP kutenga michina mitsva yekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota. ZEC yakapa basa rekutenga michina yebiometric voter registration kits kukambani yeLuxstone. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Makarau avatenda kuti vachiri kutenga mimwe michina yesarudzo yakati wandei.
Wangu ndingangoda kujekesa kuti zvatiri kutenga zvachichashandisa kuti tikwanise kunge tichinyoresa vanhu sevavhoti tiri kuzvitenga munhano mbiri. Nhano yekutanga ndo yatakaita yatakapedza pataitsvaga izvo zvatichashandisa patinenge tiri mumaruwa tichitsvaga mazita evanhu vanoda kunyoresa. Ndo zvichatora mazita nemifananidzo nemafingerprints evanhu tiri munzvimbo dzavo matinenge tichienda matinoti mavoter registration centers. Tatora data rese iroro kana kuti zvandingati zvakanangana nemuvhoti wega wega izvozvo, tichanozviisa mumushina mumwe chete uyo chatibatsira kuona kuti pane munhu here angadai akazvinyoresa kairi kana katatu. Iwo mushina iwoyo watichanoshandisa kechipiri, ndo nhano yechipiri. Hatisati tapedza kutenga zvinhu zvese zvichashandiswa nemushina iwoyo. Chimwe chezvinhu zvatiri kutsvaga ndingati isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu ichiona kuti aya mafingerprints takamba atora tiri kochundura, ayo tikaza atora taakumondoro, tikaza atora zvakare tiri kugweru mafingerprints iwayo. Isoftware inotibatsira kutarisa mafingerprints evanhu kuona kuti haana kushandiswa nevanhu vakatipa mazita akasiyana-siyana here. Pachirungu tinoiti automated fingerprint identification system.
Saka izvi zvinoreva kuti munenge makutangisa zvekuita imwe tender process herapa?
Ndizvozvo zvinoreva kuti takuchitangisa iye zvino, nekuti biometric voter registration kits izvo zvatinoshandisa mufield taanazvo taakuchitenga zvechipiri izvi ende tinokumbirwa zvakare nemutemo kuti tiende kutenda.
Saka munotarisira kuti mishina iyi inenge yazotengwa rini manje?
Inofanirwa kutengwa mumwedzi miviri mitatu inotevera nekuti inofanirwa kunge yaapo patinodzoka nemazita nemafingerprints evanhu kubva mufield.
Mapepanhau Justice Makarawanga achinyoranyorawo nyaya yekuti iyo zeki nezenge yakushanda nenikuvhu mune zvimwe zvirongwa zvakanangana nesarudzo iyoyi, ichokwadi here ichi?
Hachisi chokwadi nekuti vanhu vese vanoziva kuti mabhivhiara kits takaatenga kubva kunani. Ndakataurira ndofunga masvondo mairi apera kuti mabhivhiara kits takaatenga kubva kukambani inonzi Luxton Group of Companies iri kuchina. Iye zvino hatisati tatenga yandataura automated fingerprint identification system, hatisati taziva kuti tinoitenga kunani. Saka hachisi chokwadi chekuti pane patichashanda nemikufu.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita Makarau vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mufundisi Ivan Mawarire vasungwa nhasi zvichitevera kuratidzira kwaitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe ava vari kugunun'una nekukwidzwa kunonzi kwaitwa mari dzedzidzo pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mufundisi Mawarire vechechi His Generation vasungwa paUniversity of Zimbabwe nhasi mushure mekunge vabatana mukuratidzira kwanga kuchiitwa nevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zveudhokotera. VaMawarire vakachengetwa pakamba yemapurisa yeAvondale mushure mekusungwa kwavaitwa. Pataenda pamhepo tangarisa takwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba kutinzwa kuti vaMawarire vapomerwa mhosva ipi sezvo nhare mbozha yavanga isiri kudairwa. Vachitaura pavhidhiyo yaiswa paYouTube vaMawarire vanoti vaenda kuchikoro ichi ndokunamata pamwe nevadzidzi vanga vachiratidzira ava. Vanotiwo kusungwa kwavaitwa vachinamatira vadzidzi vari kuomerwa neupenyu ava hachizi chinhu chavari kuvhundutswa nacho. Vakurudzira veruzhinji kuti varambe vachinamata nekuti zviri kuitika izvi hazvisi zvakanangana naivo vaMawarire chete asi kuti zvinhu zvinobata munhu wese wemuZimbabwe. Mumwe wevadzidzi vanga vachiratidzira ava Ignatius Mukwichi anove mubati wehomwe mukomiti inomirira vadzidzi paUniversity iyi kana kuti Students Representative Council ati vadzidzi vezvidzidzo zveutano paUniversity of Zimbabwe havazi kufara nekukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro neUniversity iyi. Mukwichi ati vamwe vadzidzi varohwa nevanochengetedza paUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Nyaitika pano yekuti tiri kunetsana neadmin. Tiri kukumbira chemo chekuti vadzikise fees yedu, vanhu vanoda kudzikisa fees yedu. Fees yedu yakakwizwa nemore than 33% of which mari dzo tingadzowa nekupi. Zvizvo saying not in this economy because hapana patinowana mari. Raino varodoni tinge tichibuda muhost of atirikugara right now tinzwe netakanda matombo, hapana kanda matombo. Pana vanhu vatorohwa nechi nemboma nema security guards but hasisi kutaura izvozvo. And they said this right now I said no, we cannot be in that situation where by fees no go net 33% because right now our fees were 773 and right now fees are 1500.
Izvi zvatsinirwa nomwe mudzidzi wepachikoro apa uyo aramba kudomwa zita rake achitya kuti anozoshungurudzwa nevakuru vepaUniversity iyi zvichitevera kuratidzira uku.
Pari zvino tauya takaungana sema medical students because pari kunzi tiri kukwidzirwa fees nenyaya yekuti tiri kuganzi tiri kugara mazuva akawandisa. Asi isusu mubvunzo wedu ndewekuti why now? Zvemakore esaya why vavasiri kukwidzira? Vazozvifunga nhasi why? Political dzira 1964 pakavhura medical school and yet izvezvi economy everyone knows our economy is actually going down, saka mari yacho tiri kuiwana kupi?
Mumwe wevanga vachiratidzira uyo aramba kudomwa zita rake zvakare ati vakuru vechikoro vati vadzidzi vezvidzidzo zveutano vanga vachiratidzira vanzi nevakuru vepaUZ vachibuda mudzimba dzavanogara pachikoro apa zvichitevera kuratidzira kwavaita nhasi.
Tanzi tibude murezi maaccommodation yatatinawo just because taita strike yekuti hatina mari.
Vadzidzi ava vanoti kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika kuri kukonzera kuti vabereki vavo vatadze kuvabhadharira mari dzechikoro, uye vanoti kukwidzwa kwaitwa mari dzechikoro uku kunogona kuita kuti ruzhinji rwavo rutadze kuenda kuchikoro. Mukuru wepaUZ vaLevi Nyagura vati titumire mibvunzo yakanyorwa asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vari kushungurudzwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Zimbabwe inofanirwa kuona kuti komisheni inoona nezvokuyananisa vanhu yeNational Peace and Reconciliation Commission yatanga basa rayo nemazvo. Pane vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti vanoshungurudzwa munguva dzesarudzo uye vamwe vachiurayiwa kana vokutsakatika. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri wesangano reHeal Zimbabwe vaRollings Magede avanoti zuva ranhasi rakakosha zvikuru.
Zuva iri kwatiri I think rakakosha ndezvandingatara nditanga ndichitaura ndichidinini. Pane zvakawanda zvakamboitika maelections akapfuura 2002, 2005, 2008. Pane vanhu vakarohwa, pane vanhu vakaurawa, zvakawanda zvakaitika. Kune vakatochwa, vakashungurudzika pati up to now hapana zvake zvaitika. Takati tasangana nekomishoni inonzi MPRC iyo inova iri mumbumbiro inoita basa renyaya dzekurwisana nezvanzu. Zvinokurudzira kuregererana nekugara zvakanaka.
Zvii zvinofanirwa kunge zvichiitwa kuti chirongwa chekugarisana zvakanaka ichi ichibudirire?
Tanga takataza nemitemo NPRC commission yandiri kutaura inogona kushanda. Basa recommission iyi kukurudzira kuregererana, kukurudzira kusarwisana, kukurudzira kuti vanhu vagare vachinzwisisana. Bati tobva tabvunzazve kuti vanhu vanogara sei vachinzwisisana. Kune matanho anofanira kutorwa. Matanho aya anotorwa anosanganisira iwo kuti vaivai vakarohwa kumashure zvii zvakaita nemitemo kudzivirira kana kuti kuenishwa kuti vese vakarohwa kana vakaita sei. Matanho akatorwa kungava nevemutemo vakatorwa kungava kana iyo hurumende ndezvipi zvayakaita kuti vaivai vakashungurudzwawo vawane zororo. Zororo rinokwanisa kusanganisirawo zvakasiyana siyana zvandataura zvinoti kuregererana kana pane vanosungwa vachisungwa zvichienderana nekuti mutemo unenge uchitonga kuti chii.
Ko, nyaya yekushungurudzwa kwevanhu iyi muri kuionawo sei sezvo nyika yakanangana nesarudzo kudai?
Muongorori yedu mumaripota tiri kutumira maweekly reports edu tikuona kuti pane zvinenge zvanyaya dzatiri kusangana nadzo dzekumbunyikidzwa kwekodzero kwevanhu dziri kuita dzikukodzera. Ende izvi zviri mucherechedzo wekuti patiri kuenda uku kana pakasatorwa mamwe matanho kudzivirira mirishonga kuzvidzivirira nyaya dzandiri kutaura idzi zvicharamba zvichiitika.
VaRollings Magede ndiwo mutauriri wesangano rinokurudzira runyararo munyika reHeal Zimbabwe. Vanga vari parunhare naNtungamiri Nkomo Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Tsvakiridzo yakaitwa muRussia munguva pfupi yapfuura inoratidza kuti vanhu vakawanda vemunyika iyi vanofunga kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi uyo aive neudzvanyiriri vaJoseph Stalin, munhu akakosha munhoroondo yeRussia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamwe nemunyori anodiwa zvikuru munyika iyi vaAlexander Pushkin vari pachinzvimbo chepiri. Ongororo iyi yakaitwa muna kubvumbi nesangano ravana chipanga mazano vakazvimirira reLavada Center. nzvimbo dzakakwirira pane dzimwe muEthiopia dzagara dzakadzivirira vanhu kubva kuchirwere chemalaria. Kukwirira kwenzvimbo pamwe nemamiriro ekunze anotonhorera zvishoma kunoita kuti chirwere chemalaria chitadze kuparadzirwa munzvimbo iyi. Asi vanoongorora zvechirwere ichi vave kuti kushanduka kwekunze kwave kukonzera kuti chirwere chemalaria chibatewo vanhu vanogara munzvimbo dzakakwirira dzemunyika iyi. Apo pasi rose riri kucherechedza zuva rekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Kushandiswa kwezvinodhaka izvi kunonzi kuri kuramba kuchikwira muZimbabwe. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reInternational Day Against Drug Abuse paine kuchema chema kuti dambudziko iri riri kuvhiringa vechidiki vakawanda. Vachitaura muHarare nhasi, mutevedzeri wemukuru anoona nezvekurapwa kwezvirwere zvepfungwa pamwe nekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, amai Dorcas Tole vati zvikamu makumi matanhatu nezvishanu kubva muzana zvevechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Amai Stole vatiwo panavo vari kuita dambudziko rechirwere chepfungwa, zvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana zviri kukonzerwa nekushandisa zvinodhaka izvi.
Mastatistics edu ari kuti 45% of all those vari kurwara nemental illnesses ari kukonzereswa nokutora madrugs. Mastatistics also anoti 65% of all youths vari kushandisa madrugs.
Amai Stole vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nedambudziko guru iri, kushayikwa kwenzvimbo dzehurumende dzekuti vanoda kurega zvinodhaka vaporere vari kuri kuwedzera kuipa kwedambudziko iri.
Iye zvino hatina marehabilitation centers under government. Rehabilitation center ndeyokuti kana munhu akarapwa asati amboenda kumba, ombofura kurehabilitation center vachimuasesa kuti ari kuita nani here kana kuti kwete, and vachiasesa kuti haadzokeri kunotora madrugs acho iwawo. But kunoku at the moment atina.
Mutevedzeri wemutungamiri weSADC Parliamentary Forum uye vari nhengo yedare reSenate amai Monica Mutsvangwa vati kuoma kweupenyu ndiko kuri kukonzera vechidiki kuti vashandise zvinodhaka zvakanyanya. Amai Mutsvangwa vakurudzira vechidiki kuti varege zvekukanganisa utano hwavo nekufurirwa kumwa nekuputa zvinodhaka.
Nyaya yekuoma kweupfumi iri kukonzeresa kuti vana vazhinji vari kubuda mauniversities. Munozviziva kuti tiri pamberi nenyaya yekudzidzisa vana. Naizvozvo vana vazhinji vari kubuda mauniversities vobuda voshaya mabasa, vopinda mumadepression. Asi tiri kuti kune vana hapana chisingaperi, zvichapera. Musaende munyaya yemadrugs, edzai kuzvibata panguva yakaoma kudai. Kuti pazvinenge zvonaka ikonomi yako ita zvakanaka, kunenge uri right. Onai zvinoitika kana uchitora madrugs, unobva wataka kurwara, unogona kudzikira utano hwako and hauzounyatsi kugona kuita basa zvakanaka.
Mumwe musikana wechidiki aimboshandisa zvinodhaka akazosiya mushure mekuwana dzidziso, Muzvare Tendai Chaora vatiwo vechidiki vazhinji vanoshandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwi sezvo zviri kuwanikwa nemari shoma.
Chakaita zvonditore madrugs inhauye kubasa kwandakamhenge ndakambowana kumuchari. Asi ndakazoregera zvanguwo nekufamba kwenguvawo ndarambidzwa nevabereki vangu. But ndakazoramba ndichingonwawo nenhau yenhamo. Ndofunga munongoziva madrugs akachipa. Tine mari atimwena unonwa madrugs toenda tononwa bhiya.
Pamusoro pezvinhu zvinodhaka zvakaita sembanje necocaine, zvinonzi Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekusashandiswa zvakanaka kwemishonga nemapiritsi anofanirwa kuva achirapa. Mimwe yemishonga iyi inosanganisira mushonga wechikosoro webrongolia, mushonga wokunyaradza marwadzo wepethadine pamwe nemorphine nemimwewo. Sangano reUnited Nations Office on Drugs and Crime rinoti vanhu vanosvika zviuru zana zvine makumi mapfumbamwe vanofa gore rega rega nekushandisa zvinodhaka pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Ofisi yemutewedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye mamwe mapoka ane makambani akaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe National Roads Authority, ZINARA, National Railways of Zimbabwe, NRZ, National Social Security Authority, NASA, nemamwe anonzi haana kufambisa mari zvakanaka. NASA inonzi yakatenga nzvimbo yekuvakira dzimba inopfuura mamiriyoni matatu yemadhora kuchegutu, asi hapana kana bepa rinoratidza kuti nzvimbo yacho iri papi. NRZ inonziwo yakatenga zvinhu kunze kwenyika nemunyika zvinodarika miriyoni imwe chete yemadhora, asi nanhasi hazvina kusvika. ZIMURA inonzi haina kufambisa mari zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri emadhora. Studio 7 yaedza kutaura naAuditor General amai Mildred Chiri avati vanga vari mumusangano. Asi sachigaro webhodhi reNRZ Valerie Mavima vati vanotambira ongororo iyi uye vatotanga kuongorora kuti sei zvinhu zvinonzi zvakatengwa zvimwe kubva muna 2011 zvisina kusvika. Ngatinzwe hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ichokwadi zvakataurwa naAuditor General, kana muchikuyeuka gore rakapera inoita chairman ndakaita authorized forensic audit that went 5 years back. That is 2016 going backwards to 2011. Wanting to find out kuti kuzvinhu zvaimbotengwa sei zvaishandiswa neNational Railways of Zimbabwe. Pakazobuda hombo hwokutiwo kune zvimwe zvakatengwa zvinhu tichibhadharwa mari pamberi kana kuti in advance, asi vanhu vaya vanenge vavabhadharwa mari vozokonewa kuzosupplya goods and services kuNational Railways of Zimbabwe. Iye zvino izvi tiri pasishi nemheremhere yekunyatsoongorora kuti ndivanani vacho ivavo vachiripo here, ndivanani vakaauthoriza kuti mari iyoyo iendeswe. Zvinhu zvinorogedza kuuya.
Saka zvinhu zvaitengwa kunze kwenyika here kana kuti munyika imomo?
Zvaangosangana-sangana. Amwe anga ari masera pasi, amwe anga ari mafuta, izvo dzanga dziri simbi dzogadzirisa njanji. Zvaangosiyana-siyana.
Sachigaro webhodhi reNRZ Valerie Mavima vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yekusafambiswa zvakanaka kwemari iyi, Blessing abatawo munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo avati vari kushushikana zvikuru neuori hwavanoti huri kuitwa kuNASA vashandi vachinonga svosve nemuromo.
Zvinogwadza kune mushandi, vashandi vakawanda tenge vari kutambudzika kumisha uko nemari dzavanopiwa mapensheni, asi patinotarisa kuti pavaishanda vaicontributa mari dzavo kuNASA, chii chiri kuitika kuNASA? Asi hazvisi kutishamisa nenyaya yekuti takagara chingotaura kuti kuNASA uko tiri kuona kuti mafambiro ari kuita zvinhu haisiriwo anofanirwa achiitwa. Vanhu vanoba.
Semaonerenyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei kuti vashandi vaonewo chouviri sezvo variwo vane mari dziri kuNASA uko?
I think nyaya iripo ndeyekuti tinofanirwa kuva tichiongorora mutemo uyu unogavhena maoperations eNASA. Maonero edu nezvaitika izvi zvokuti anomirira vashandi akatandaniswa mubhodhi achiramba kutambira zvinhu zvaiuya zvakatorongwa. President weZCTU airamba kuti mari dzinosvika kuma 20 miliyoni zvichingopiwa mabhenki, zvimwe zvichingoendeswa kucold storage, zvimwe zvichingoitoiswa apa naapa. Vairamba zvinhu zvakafanana neizvozvo kuti tinoinvesta patinenge tisina kuongorora.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nekuona kutambura kuri kuita vashandi vanenge vaenda pamudyandigere, vamwe vevaive vashandi ava vakaumba sangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust, iro richange richivamirira mumatambudziko avanoti vari kusangana navo akafanana nekusabatwa zvakanaka neNational Social Security Authority kana kuti NASA. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mumwe wevakaumba sangano iri uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
iye zvino tiri kuda kuti vanhu vose vazive kuti kwane sangano ravo samapensioners zenasa vemuzhandigere kuti titange kutaura namastakeholders hurumende nenasa yacho kuti tinozvifambisa sei nemhosva yekuti hatisi kugutsikana nekubata kwatiri kuitwa samapensioners. Sekuziva kwamunoita mapensioners edu vamwe vari muno mumadhorobha vakawanda vari kumareserva vanofanira kuzotora mari dzavo kumabhengi mutaundi. Vosvika mutaundi imomo vanoshaya mari dzacho vogarira vachivata kumabhengi. Mazuva ano kune chando, anenge asina kutakura magombeti. Saka zvinhu zvese izvi tinofanira kuzvigarira pasi toona kuti zvinogadziriswa sei. Takasangana nevo venasa, kana tichinge takonana nenasa toenda kuna minista wacho welabor and social welfare kuti tionesane kuti tinozvifambisa sei.
Muri kutarisira kuita musangano wenyu wekutanga riini kuti muzeye nyaya?
Musangano nenasa takavanyorera tsamba vanhu venasa kuti ndo zvavapo nokuti takavapawo vhidhi yedu kuti zvinangwa zvacho ndeizvi, ndezvekuti tinofanira kusangana navo totaura navo. Havasati vapindura, asi isusu semapensioners tiri kungosangana nyange tisati tasangana nenasa nemhosva yekuti tiri kusanganira kuti iko mapensioners acho vazive kuti kwava nemusangano uripo unovamiririra, votaura masoko kuna vamwe kuti vajoine tiwande zvinhu zvigofamba.
Chii chinotariswa kuti munhu azove nhengo yesangano renyu?
Isusu tinongoda kuti tiwane dhora cheke kubva kune mumwe nemumwe pensionia nemhosva yekuti tinoda kuti tive namaofices.
Mumwe wevakaumba sangano rinomirira vari pamujandigere vaGideon Shoko vari parunare nestudio 7 kuBulawayo. Zvatichangowana zvabuda kubva kumakundano ekosafa ari kutambirwa kuSouth Africa zvinoratidza kuti Zimbabwe yarakasha Mozambique 4-0. Zvichakadaro, makundano ekastolaga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva mushure mekuumburudzwa kweBlack Rhinos mukupera kwesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadzokera panhongonya yemakundano ekastolaga Premier Soccer League mushure mekumbotorerwa utungamiri neBlack Rhinos, iyo yakatsvedza nezuro mushure mekurohwa 2-1 neHarare City muMorris Depot Ground. Ngezi Platinum Stars yakashanya kuChicken Inn kuRuvebe Stadium nemugovera ndokunodzoka nepointi imwe chete nemangange e1-1 ndokupinda mapoints makumi maviri nemasere mamwe chete nemagame cocks, asi chikwata chekumhondoro Ngezi ichi chiri pamusorosoro nekunwisa zvibodzwa zvakawanda. Vachitarisa zvakanoitwa neNgezi Platinum Stars kuRuvebe uyezve nemarovero avari kuita zvimwe zvikwata pamusha pavo, muteveri wechikwata cheCapes United Vatadmand Goredema vanoti vari kuona kunge Ngezi Platinum Stars ichange ine izwi rakakura pakutorwa kwemukombe panopera mitambo yemwaka uno.
Kwata chengezi, chengezi Platinum ka handione ngoti yakaroma matimu zvese mahombe yava Diamonds, Capes United Highlanders inotora mamadike saamira.
Asi rwendo rwekutora mukombe uyu harusi nyore nekuti Dynamos haisi kuita zvekutamba nemapoints. Chikwata chinoteverwa nechaunga ichi charamba chakatsonana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekudambura Blue City 4-3 muNational Sports Stadium nezuro nezvibodzwa zvakabva kuna Obey Mwerahari, Lincoln Zvasiya, Denver Mukamba naChristian Opupa. Uyu wave mutambo wechishanu wakateverana Dynamos ichikunda zvekuti yave pachinhano chechina nemapoints makumi maviri nematanhatu, asi inoenda pamusoro ikapihwa mapoints ayo emutambo wakagumira munzira.
Tinotenda Kariati, vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zuva reInternational Day in Support of Victims of Torture. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 26 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale kuma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anje ubhadala ifees.
Umkhokeli womkhankaso we-hashtag this flag umfundisi Ivan Mawarire ubotshiwe namhla ekolishini le-University of Zimbabwe. Ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela.
Thina njengehlanganiso sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukumezwayo bathole probably i-justice nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo ele-International Day in Support of Victims of Torture.
Kwezemidlalo, iqembo leZimbabwe Warriors linqobele Mozambique emdlalweni wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli womkhankaso we-hashtag this flag, ubotshiwe lamhlanje ekolijini le-University of Zimbabwe ngemva kokutshengisela kwezifundi ezifundela ubudokotela. UMawarire uvalelwe estoksini se-Avondale njalo akwaziwa ukuthi wetheswa cala bani. Kubikwa kulezifundi ezihlaselwe ngamapholisa ekolijini le zatshaywa kabuhlungu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezifundi eyezinaso umnumzana Alistair Funye.
Okay, basically okwenza ukuthi ama students ethengisele indaba zamafisha ezenzakala e-UJ. Ama medicine students kuvumele behlale forma exams in 2 weeks time. So ngaso siya kuma exam kulama requirements abefunakala anje ubhadala ifees anje ngokubhadala ama medical aid. So kunjalo bona kade bengakaqedi ukubhadala plus bahle bafakela i-top up ifees yabo yakhwela to something like $900 of which imali yonke le kade be. So bengela they wanted they went to address SRC ukuthi SRC ihambise indaba yabo ku admin ukuthi batshele ukuthi how can they work on ama payment plans because that the final imali yabo cash ukuthi ukuzingena examele ubhatha le full fees. So admin retaliated I think sela u corporator which at the end of the day led ukuthi ama students emedicine egabe to have this protest.
Sizwa kuthiwa bakhona abachayiweyo ungasitshela ukuthi kuhambe njani.
Kubuye ama security guards from a campus besimu dispersa abantwana kade bebuthane peaceful and bebuthane ku building ama students erunwa yi SRC engarani institution kumbe administration that. So basike befunga dispersa abese retaliator ukuthi asiyindawo thina singaka address indawo yethu ama fees. So which at the end of the day led on ukuthi ama security guards ekase ukuchaya ama students. So sikhuluma nje kulama students about 3 aba injured.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mawarire ube khona laye wabotshwa ungasitshela ukuthi kuhambe njani.
Uma warire yes, ufikile wanika umthandazo. Yothe nasenza ama protestant etsap point in time we need that solidarity. Wabuya wafaka umthandazo wakhe, wasuka esehamba I think ephume campus I think lapha abochekona.
Hello ke ngumnumzana Alistair Funye isiphatha amandla senhlanganiso yezifundi ezinaso sixoxela icingweni eseHarare.
Kulabantu abayisishiya kalolunye abafele engozini yomgwaqo namhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo ivela eweza ilubhekise eHarare ichayelele ngemva kweroli enkulu ebizimele. Ingozi le yenzakalele eduzane lenkamba yamapholisa eDema. Umsakazo weZBC uthi abantu abayisithupha bahle bafela khonapho kwathi abathathu bayafela esibhedlela seChitungwiza. Umsakazo lo uthi njalo umtshayeli wekhombi ukhanya obegijima kakhulu. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokukhumbula abantu abahlukunyezwayo emazweni abo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela indaba zombusazwe. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi uhulumende weZimbabwe kumele ehloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo njalo aqedise ukubunjwa kwekomishini ebona ngohlelo lokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ukuze iqalise uhlelo lokuxolelana elizweni. Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlukunyeziweyo ngendaba ezihlukunyezwayo ngendaba zombusazwe kuthi ezinye ngezanyamalalayo. Sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede yena othi ikomishini yokukhumisana umlotha kumele iqale ukusebenza ngokuphangisa.
Kulama commissions angu-5 under i-constitution yethu. Kule National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, ama commission la kumele asebenze. I think the constitution yethu yaqalisa ukusebenza in 2013. Andithina njengehlanganiso we are worried ukuthi i commission esebenza nabantu abahlukunyezwa in past electoral violence through torture ayisebenzi even up to now. So thina njengehlanganiso sijisikile ukuthi sifuna ukuthi i-NPRC yangkhona isebenze ukuthi abantu bahlukunyezwayo bathole probably i-justice. Nxa kule ndawo zokuthi abantu bangkhona kulama-processes amaningi, for example kule issue yokuthi abantu bafuna probably ama-reparations, truth telling, etc. So thina njengehlanganiso funa ukuthi nxa sikhangelana le-International Day in Support of Victims of Torture kuhulumende sibone ukuthi i-NPRC kule progress yini, why i-NPRC ingasebenzi up to now. So thina njengehlanganiso we are worried ukuthi i-NPRC khathesa isebenzi. And yet kula bantu who were tortured kula ma-election, past election ayenzakalayo eZimbabwe.
Kuyini okumele kwenziwe ngokubona kwakho ukuze uhlelo lokuxolelana lolu luphumelele?
Kumele i-NPRC isebenze. I-NPRC ngiyo isebenza lolu daba ukuthi kwayenzakala i-violence, abantu babulawa, kulezinto eziningi ezenzakalayo eZimbabwe in past election. So thina our message is clear, the NPRC kumele isebenze. Kanti isikhathi sangikhona why ingasebenzi? Siyazwisisa ukuthi kulama processes, for example kwakulama bill consultation meetings abantu abahlukunyezwayo bakhuluma ukuthi bafuna ukuthi in the bill what should be included. Thina sifuna ukuthi i-NPRC isebenze, iqalise umsebenzi wangkhona.
Umnumzana Rawlings Magede isikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe sixoxela eseHarare. Ngemva kokudinga imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits, iKhomishini ekhangelane lezokhetho ithi isidinga inkampani ezayithengisela imitshina yokuthatha impawu zeminwe ama-fingerprints. Lokhu kuvezwe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uNkosikazi Rita Makarau kungxoxo ayenzele Studio 7 namuhla. Abaningi bathi ikomishini le isiphuzile ukulungiselela ukhetho njalo kayisoze yenelise ukubhalisa abantu ngemfanelo ngaphambilini kokhetho. UNkosikazi Makarau ulandule imbiko ethi iZEC izaqhatsha inkampani esolwa ngabaningi eNikuv ukuthi iphathise kumalungiselelo okhetho. Abamabandla aphikisayo bathi inkampani le yasetshenziswa iZANU-PF ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo.
Alamhlanje ku live talk sixoxa ngosuku lwe International Day in Support of Victims of Torture. Kuhlolisiswa indlela abantu abakhahlanyezwa ngayo emazweni achiyeneyo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu phose amachumi atobaminembili i-78 iningi labo kungabantwana asebe bambelele abasebe lomkhuhlane wendingindi eMinnesota kwele Melika. Umkhuhlane wendingindi ubikwa uthelelwana lula ikakhulu kulabo abayabe bengathathanga mithi yokuvikela besebancane.
Inhlanganiso ezibona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu sezikhuthaze amazwe angamalunga omanyano we-United Nations ukuthi abambe ngamandla iziphathamandla zikahulumende welawo ukuthi alondoloze amalungelo oluntu kulelo lizwe.
Ingcwethi zesayensi ebezisemhlanganweni ohlaziya ngokwelatshwa kwengculaza eDurban kwele South Africa, we-8th South African AIDS Conference, sezethule ukujabula okukhulu kulandela impumelelo ekuhlolisweni komuthi lendlela ethile yokuvikela abesifazane ekuthelelweni igcikwane lengculaza. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Impumela enhle enhlolisiso yokusebenza kwesigombolozo esaziwa ngokuthi yi-dapivirin ring kumbe vaginal ARV ring isilethe intokozo kungcitshi zesayensi ezithe gwaqa eDurban zikhanda amacebo ukuthi lingalwiswa kanjani igciwane elibangela ingculaza. Lesi sigombolozi esisetshenziswa ngabesifazane ngokusifaka esithweni sangaphansi silomuthi wenqabela ukuthi amagciwane engculaza aqhubeke sanda kumbe zalana lomunye umuntu ovimba lawo azama ukungena kwesifazana. Inhlolisiso yenziwe kwabesifazana abedlula izinkulungwane ezine 4500 emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iMalawi leUganda iveze ukuthi lesi sigombolozi sivikela ukuthelelwa kwabesifazana leli gciwane ngesilinganiso songamajumi amathathu ekhulwini 30%. Isiphathamandla senhlanganiso ye-IPM eyokhokhela inhlelo zokulungiswa kwalo muthi unkosikazi Annaline Nell utshela amanxusa aseDurban ukuthi baphakathi kwenhlelo ezakhokhelela kuthini inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele yemukele ukusetshenziswa kwalesi sigombolozi ngabesifazane.
The two trial results were identical. Both
inhlolisiso ezimbili esazenzayo zonke zaphuma lempumela efanayo. Zombili zakhombisa ukwehla kokuthelelwana kwegciwane kulabo abasebenzisa isigombolozi lesi. Limphumela isize kakhulu ukuthi siqale ukukhulumisana lenhlanganiso zezempila kahle ngalo umuthi. Ngaphezu kwakho konke sithokoziswe ukuthi lumuthi kawela ngozi kwabesifazana abawusebenzisayo.
Lesi sigombolozi sihlala esithweni sikamama okwenyanga abesesikhupha efaka esinye. Lenhlolisiso itshengisa ukuthi kasiwi njalo asiphazamisi inhlelo zesambuzini lezocansi. Abesifazane beZimbabwe sebemukele ngezandla zombili limzamo yokuvikela abesifazane ekutholeni leli gciwane. Umgcini sihlalo wenye inhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eMbokodo, unkosikazi Victress Mathutu, uthi yena ofisa ukuthi kwacithwa sikhathi kuvunyelwe ukusebenziswa kwalesi sigombolozi.
Singajabula uma kungeba yinto engashesha iphangise ukwenzeka. Ukwenzela ukuthi omama bavikeleke kuyinto enhle ukutholakala kwaleso sigombolozi, sikushayela izandla singomama lokho.
Ngokutsho kokwalondaba lenhlanganiso ye-AVET epha ulwazi ngodaba lwengculaza, ngo-2015 bekulabantu abedlula izigidi abaphila legciwane lengculaza eZimbabwe 1.4 million. Ibika njalo ukuthi ingxenye yabesifazane abaphila ngokuthengisa izocansi eZimbabwe balegciwana lengculaza. Ngalo mnyaka abesifazane bebephila legciwane lengculaza elizweni bebephose befike isigidi 790,000. Imbangela zalokhu zigoqela umkhuba ovamileyo ukuthi ezocansi zilawulwa ngowesilisa, ukubanjwa ngamandla kwabesifazane ukwenza ezocansi, nokuthandana kwamantombazana asakhulayo labantu abadala. Unkosazana Mathutu uthi lokhu kuzasiza omama abalabomkabo abangafuni ukusebenzisa ijazi lomkhwenyana.
Kuyinto enhle kakhulu kithi abesifazana. Yebo, siyaza khona amajazi omkhwenyana, kodwa esikhathini esiningi amajazi omkhwenyana asetshenziswa ngabesilisa. Akhona abesifazana, kodwa ngiyazi ukuthi balutshwana abesifazana abalazi ijazi lomkhwenyana lesifazana. Futhi kunzima ukuphoqa umuntu wesilisa ukuthi alisebenzise ijazi lomkhwenyana ikakhulu nxa engafuni. Kodwa nxa sokulalesi sigombolozi, ngicabanga ukuthi omama bazohlala bevikelekile.
Kanti ke uthi lakulabo ababanjwa iganyavu kuzasiza kakhulu.
Ma usiba lomnyama ukuthi uhamba udlwengulwe ngowesilisa olalo legciwane lesandulela ngculazi. Ma ulaleso sigombolozi uyazazi ukuthi uvikelekile kancane.
Kodwa ke incitshi ziyagcizelela ukuthi njengoba kungakapi khona umuntu okwelapha ingculaza, ukusetshenziswa kwamakhondomu kufanele kuqiniswe nguye wonke umuntu ongena ocansini olungaphephanga. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
EZimbabwe lamhla limanyane lamanyamazo omhlaba ikunanzeni umsebenzi wokulwisana lodubo lwabathengisa lokusebenzisa okudakayo ngendlela ephambanisa impilo zabo. Ilanga leli lithiwa lona International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Lolu dubo lubikwa soluqhela elizweni kakhulu kwabasakhulayo emadolobheni lasemaphandleni. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemikhankaso yokuvikela ukusetshenziswa kwezidakamizwa elizweni. Indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ikhuthaza ukukhulumisana labantwana lokuba lesikhathi sokulalela inhlupho ababhekane lazo phansi kwesihloko esithi Listen First, Listening to Children and Youth is the First Step to Help Them Grow Healthy and Safe. I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lo munye wakhe wasebenzisa izidakamizwa okhethe ukubizwa ngegama lokuthi Santa Bravo, ohlala emzini weMfakose esebenza lamenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network.
Ukuthi ngesikhathi ungananzelwa ngakambe emabhodona labathu, uyabona ukuthi kuyabo kukhungela i-control, i-corruption isindawo zonke, ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena e-border zivalekile. Kungela muntu yabe esearch imota zona lezo, kuyabe usuphunga ukuthiwa imota leya kumele angayisearch, yabe iphunga ukudlula. Ngesokusibathi, ngesikhathi sokuthi lawo amapolisa ngokwawo abe-CID drugs, abasayenzi umsebenzi ngendlela, nxa sisikhuluma iqiniso elikhona, ngoba engabopha umuntu siyabe sikhangelela ukuthi nxa umuntu eboshiwe, siyabe sikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe izagcina ngayo. Sokusiba-ke lesi sikhathi sokuthi ukuthi size simisa indaba lezi zama-drugs, ufuna kali ukuthi layo igovernment ifake isandla kulale kubandla lelokuzeni lethu leli eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network asingathi ke ngesikiwa i-support ukuthi ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana bona laba sebe siyenza ngenye indlela ukuthi ke bona ngokwabo babone umbono ukuthi lapha sokulomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokule change nxa sokubonakala i-change kimi kutsho ukuthi wonke umuntu uza njani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi I'm a drug survivor kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu ngisebenza ngeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ekusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health-ke ngesikhiwa uyabubulala umzimba ekugcineni uzabona futhi lazo ingqondo zomuntu enalo ziyabe sizingasathi njani zingasathathi kahle engasalaleli abazali engasalaleli ungazama ukuthi umtshele ukuthi hayi yenza so lapha yenza so kuyabe siyala so into engayitshiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into ezidakayo.
Lo ngokhethe ukuzipha igama lokuthi nguSenta Bravo osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network owake wasebenzisa izidakamizwa osewayekelayo.
Uzulu uthi lihlazo elikhulu elenziwe ngumsolwa uHonest Moyo ijaha leGwaranyemba esabelweni seMathebeleland South obotshwe ngemva kokutholakala elekhanda lamaphambili omuntu wesilisa amhlinze eColenbourne ngeviki ephelileyo. Abakhulume kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni lamuhla olwethulwa enkundleni yokuzilibazisa eFacebook kukhasi leVOA Ndebele abagoqela umpostori Midian Dube inyanga elodumo uDavid Mkhabinyana Ngwenya lesihlobo sikamoyo unkosikazi Sakhile Lili na bathe kulihlazo ukucuca umzimba womuntu. Umpostoli Dube uthe umoyo kumele akhulekelwe kwathi uNgwenya wakubeka sobala laye ukuthi ijaha leli eliqume izitho zomuntu ongaziwayo ejonge ukuzithengisela usomabhizimusi kumele ligeziswe ngemithi yesintu. Unawo utshele uGibbs Dube weStudio 7 onguye owethula lolu hlelo ukuthi izihlobo zejaha leli eletheswa icala lokubulala zizahlala phansi zikhulume ngehlazo leli.
Ubulele uloseyamasi.
Kuthwani uHonest ube right ekhanda kodwa?
Ngabafana laba babebhema into lezi ezinzima lezi ukuthi umuntu wangikhona ma esibhemini ngeke ube kwazi ukuthi uyabe evele ngumuntu onjani. But yena vele umuntu ovele okade ehlala logogo wakhe umama wakhe ngumuntu osebenzela emapulazini eSouth Africa ubaba wakhe sebenze emayini so ubehlala ekhaya ehlala logogo njalo ubaba ngubaba othetha abafazi ababili so abantwana abanye abasuke endaweni ezinjalo uyabongakwazi ukuthi umntwana uyabe vele ecabangeni kumbe enzeni otherwise ngumuntu vele obebhima kakhulu uyabhima
ubhema insango kumbe kwini kulo
insango
ngokuzwa kwakho kuthiwani nxa ukuthi abantu belamabhizimusi lawo nyakwazi ule bhizimusi lenkukhu sibindi so nxa ule bhizimusi kambe uyakukudinga khonokho
haya lokho vele awuzange kwasebenza tuke ungazi ukudinge vele ini ukusebenza nzima kumele usebenzele nzima usebenzele ikusasa yakho lokho kuthi kuthiwa uyadinga umuthi ukuthi upost ibhizinesi wese uyidinga ngegazi lomuntu igazi lomuntu liyesabeka
wena uyisihlobo sejahalele nxa ungakubeka nje sobala ukuthi linalizwa njani njengesihlobo sibili nxa selikhumbula futhi le muli leyana esilahlekele
into enzima ebuhlungu ngoba kutsho ukuthi nxa kunjalo kumele kube lo munye umuntu ozaba in between ngoba ukuthi imuli goyefunanganhlonhlo injalo yinto enzima njalo kuzathatha isikhathi ukuthi okuyinto kwangikhona kuphele but uthe sekwenzi lokhokho kwasekusiba lemfamasing I think ikathe imuli isabhizi ngemhle khona
so kodwa ubona zani imuli izahlala phansi ikhulume ngakho khonokho kuba sekusenziwani xa sokuthi
khonokho ukuthi kuzahlawulwa wengxe kungahlawulwa kumbe kutheni but isilondo embone ngani isilondo esiyahlala sikhona vele sikasoze siphele.
Lo ngonkosikazi Sakhile Lili na isihlobo sejaha elitholakale ligcine endlini ikhanda lamaphambili omuntu Wabekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube weStudio 7 kuFacebook ekhasini leVOA Ndebele.
Enkundleni yeWhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu mayelana ngalolu suku olokunanza umsebenzi wokulwisana lomkhuba wokuhlukunyezwa kwabantu emhlabeni jikelele ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ezombusazwe ele International Day in Support of Victims of Torture. Besifisa ukuzwa kini balaleli ukuthi kambe eZimbabwe abantu ababhekani lalolu dubo bayanakekelwa nguhulumende na loba inhlanganiso esimeleyo. UM Ncube uthi cha, abalutholi usekelo oluvela kuhulumende ngoba uhulumende nguye ohlukumeza abantu. Uphinde wathi ukuhlukuluzwa kwabantu kuhamba phambili kweZimbabwe lasezwekazi lonke leAfrika. Omunye njalo ophe umbono wakhe nguLove More Kelvin, yena othi ngempela uhulumende weZanu uhlukumeza abantu kanti ngoba kungumthetho wesekelo ukutshengisela indaba ebopha abantu sikhathele iZanu. UNobert Ngwenya yena uthi eZimbabwe ayikho into enjalo. Uyafa lokufa kungela sekelo oluthola kuhulumende, otherwise uhulumende nguye othotshara abantu. ULakson Tshabuza uthi angeke baluthole ngoba behlukunyezwa nguye uhulumende. Iyo ke imibono esithunyelwe kabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu ele VOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama, lapho intatheli izindaba yethu uGibbs Dube kanye loBlessing Zulu bazaba bephatha udaba mayelana ngale ndaba. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, nginguMike Hove. Kwezemidlalo, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu lama Warriors ligqibe umdlalo walo lamhlanje lijabulile kakhulu ngoba lenelise unqoba iqembu leMozambique nge-4-0 emdlalweni wokunanza wokuzama ukungena kumncintiswano wenkezo yeCOSAFA Castle Cup. Kunjalo nje umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abangahlali imbeleko abakalahli imbeleko ngokufelwa loba nje leli qembu selinqotshwe emdlalweni elithumi lanye phakathi kwelithumi lane esidlaliwe lonyaka. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leBantu Rovers lihle ezindaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane elilemiklomelo yi-2 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu. Ngesonto iqembu leBantu Rovers linqotshwe nge-1 kanye lidlala lisekhaya ngeleChapungu, okuyisimo esilifaka ebunzimeni ngoba selithiywa ngemiklomelo emihlanu ngamaqembu abalisayo leWange, eleYada kanye leCape United wona ahlezi phezu kwalo. Ngaphansi kwengalane kule qembu letsholotshwe lemiklomelo emihlanu ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo zombili, iBantu Rovers letsholotshwe izo ezikhanya ngani zingaphelelwa ngumphako lonyaka kusigaba se-PSL. Kodwa umsekeli kamqeqeshi weqembu leBantu Rovers uJoseph Sibindi uthi abafana bakhe khona bezaqala ukunqoba.
Nxa ngikhangele mbona ungathi abafana bethu lokhu ebeqhubeka bedlala ngcono besiya phambili. Okuthi nabo ngokuya kwesikhathi bejayele ukudlala ku-Premier League, mbona ungathi kuzabalayike. Njalo ngendlela thina vele si-aim ukuthi senze ngayo, sibafundise ibhora, badlale ibhora elicacayo kuzabalayike.
Phezu kwengalane kule qembu leNgezi Platinum lona elilemiklomelo ngama-22 lathobamunembili njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leChikenini elihlezi kwindawo yesibili. Lawa maqembu adlale ehlulana kungela elenelise ukulitshayela emambuleni ngomgqibelo. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona elilemiklomelo ngama-22 lesikhombisa, kuthi iqembu leDynamos lona lihlezi endaweni yesine elilemiklomelo ngama-22 lesithupha. Iqembu leDynamos lilakho ukurhwitha liyehlala phezu kwengalane lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni eliwudlale leqembu leChapungu emavikini edluleyo. Kundawo yesihlanu kule qembu leFC Platinum lona elinqobe letsholotshwe nge-1 kanya, kuthi ngemva kwalo kule qembu leHighlanders leliya umayini wona achani aza abhekana kungela elenelise ukulithela emambuleni ngesonto emagumeni. Iqembu leFC Platinum lilemiklomelo ngama-22 lesithupha, kuthi iHighlanders leliya umayini zilemiklomelo ngama-25. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, lilale.
lontunga milenko ma levelobo sugabohle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.